Sendinzwe nokufara nzinzwe ine sipisa ko izotsa bunopa vandu osengati uye kwandiri sengati uye ngati uye ngati uye kwandiri sengati uye ngati uye ngati uye shininda kumbira tirekawo kundisiya baba kana ndi rimutsatini ndinoku ipapa moyo asiuya shininda kumbira asiuya 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 kwandirise asiuya 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 kwandiri wemwe yambu senewa mwari chirekaku ndifura ini handiwone ndiribo futaura isi nesimba iwe taura isi taura isi taura isi nesimba iwe taura isi taura isi taura isi ini ndino imba rudo rwa kumwari baba ropara ishe wangu ione kuwaza na kumwe ya kungadepo onjo imba kungade 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 po kwandirise kungade kungade po kungade po onjo imba huyapa no mupone singandiche ngetwenewe iwe kana u shindisele sanditsa uya onjo imba nditsa uya nditsa uya nditsa uya kwaurise nditsa uya nditsa uya nditsa uya kwauri.